neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 20, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chanhasi.
I drove my car towards the direction yekwaMaranda. Then about 10 kilometers away ndopavari kunzi vakaipisa.
Zano PF yopomerwa mhosva yekukonzera mhiri Jonga mumatunhu akawanda.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama zangu kukuwa zana hakuna chakuno batira. Doda kuti, manyepo, zikuta urwane vanu kuti ini ndakapisa mota ya tafazu wa sumu.
Asibato iririno tiririku zoro wa mafuta enguruwe, yarisina kujga. Mumiri we Zimbabwe ku South Africa anoti kushika parizvino, apana mashoko ekuti pane chisarwa cheZimbabwe chakakuvara pakaputika rinofungidzirwa kuti igas muJohannesburg nezuro. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhiri Jonga yezvematongerwo enyika iri kuenderera mberi pamberi pesarudzo dzemusi wa 23 mwedzi unouya. Mumwe ari kukwikwidza akazvimirira kumasvingo. Anoti akapisirwa motokari yake uye vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru vakamirira bato reCCC kubindura vanoti vakarohwa. Vatsigiri veZANU PF ndo vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhiri Jonga iyi. Kunyange hazvo bato iri riri kuti mutungamiri wenyika nebato iri vaEmmerson Mnangagwa vakati havasi kuda zvemhiri Jonga vakawanda vanoti igutsira mukanwa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende vakazvimirira kumwe nezi West vatafadzwa mashaya mwando shumba vari kupomera amai Priscilla Moyo veZANU PF mhosva yekupisa motokari yavo.
Yesterday they had invited the National Executive of the Youth League kuti izovakampenera pamaranda number 1. So they were addressing vachitaura bad about me but they were facing resistance. So after vapedza paikwamuna mato pano umwe musabhuku wakadotanga kuimba chimwe chiguyo zvokuti kwai munomuvengerei tafadzo vanhu vakabvumira so vakabwekana nazvo. So they started following motokari yangu. Mota yachona ndeye silver. So vakaitevera mota iyoyo. They thought kuti ndiripo. Ndirimo mota iyoyo. Yanga yava kudropa vanhu vokupesira ndopa vakasvika vakaintercept. Then they drove my car towards the direction yekwaMaranda. Then about 10 kilometers away ndopa vari kunzi vakaipisa.
Amai Moyo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama dzangu kukuwa zana hakuna chakuno batira. Ndiroda kuti manyepo zvirikutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota ya tafazwa shumba.
Mutauriri wemapurisa kumasvingo, Assistant Inspector kuda kwashe Dewa, vatiti taurei navanyati parunare.
Taurai na National Spokesperson. Taurai navo.
Asi vanyati vati vanga vasina kusungunuka kutaura nezvemhiri Jonga izi sezvo vange vari parwendo vachityaira motokari. Zvichakadaro, meya weguta reBindura kumashonaland central vari nhengo yeCCC vaBrian Campbell vanoti nhengo dzebato ravo dzakarohwa neimwe nhengo yeZANU PF vaRegis Mandoka.
Tiri kuita dambudziko reviolence muBindura iri kukonzerwa nevatsigiri vebato reZANU. Kunyanya mumwe anozivikanwa nezita rekunzi Matepe uye anonzi Regis Mondoka zita rake chairo chairo. Musi wechitatu kushangoedza akarova mukomana anonzi Andrew. musoro akakuvara akabudaro parakawandisa takanomangara nyaya iyi ku Central Police
asi vamandoka varamba kuti vane chekuita nekurohwa kwenhengo dzeTCCC. Mumwe ari kukwikwidza akamirira bato reTCCC kuchuru mumusha weushe wekunze muguta reHarare vatrustiwe chikomo vanoti vatemerwawo motokari yavo nhasi masikati nevavati vatsigiri vebato reZANPF. Zimbabwe iri kuenda kusarudzo musi wa 23 Nyamavhuvhu, asi nyaya yemhirizhonga inonzi ichapa kuti kutambirwa kwadzo kunetse. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Dare reSupreme Court nhasi ratura kuti nyaya yakakwidzwa navasevhi yakasukuwere yekurambidzwa kwavo kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika inzwikwe nechimbi chembe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yanzvikwa pamberi pevatongi vanoti vachine mbiri bhunu, amai Felicitas Chatukuta naamai Susan Mafangira. Vakaendesa nyaya iyi kumatare vaLovedo Mangwana vanga vaisa chikumbiro chekuti nyaya inzwikwe nechimbi chimbi mushure mekukwidzwa navakasukuwere izvo zvabvumiwa nedare. Pari zvino vakasukuwere vari kuramba vari mumwewo vachakwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika musarudzo dzenyamavhuvhu kusvika dare rapa mutongo waro. Mutauriro wavakasukuwere uye vari gweta amai Jacqueline Sande vatenda kuti zvindizvo zvaitika mudare.
Nhasi dare ranga richinzwa nyaya yekuti appeal inzvike nekukasika, nekuti kana munhu anota appeal anopiwa mazuva ekuti aisewo mapepa ake aone rekodi rekuhigh court, aisewo atinoti maheads of argument achitaura mitemo iri maringe nenyaya, nekuti dare riri kumashure rakakanganisa pai. Saka sezvineiwo vaLovedo Mangwana vatara kuti iyi inyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika. Sezvo iri nyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika, vasevhi akasupere havana kuzviramba kuti heye inofanira kunzwika nekukasika. Saka pawiriranwa kunzi record of proceedings richagadzirwa Mangwana musi wa21 roongororwazve applicant neye ari kumangarirwa sevhi akasukere vo inspector record kana vagutsikana vari kuisa ivo maheads of arguments avo musi wechitatu.
Amai Sande vatiwo dare rapawo mutongo wekuti nyaya iyi ichanzwikwa musi wa27 Chikunguru.
Dare richazogara zvakare musi wechina ronzwa nyaya iyi yetinoti appeal. Kwanhasi kwakusekunzwika appeal, kwakunzwika nyaya yekuti appeal ngaita sekunzwika.
Rimwe gweta resangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Commission SEC, Advocate Charles Nyika ratsinhirawo richiti
dare ranzwa zvawiriranwa nevanomiririra mumangari nevanomiririra first respondents, vabvumirana kuti vachafaila maheads avo netime dzavawirirana, then nyaya yozonzwikwa.
Vatongi vatiwo dare rehigh court rinofanirwa kuve raita gwaro rinoratidza zvakaitika pakanzwika nyaya iyi musi wa21 Chikunguru. Dare ratiwo magweta anofanirwa kuvaisa kudare zvikonzero zvekusimbisa nyaya yavo musi wa26 Chikunguru. Dare rozunzwa nyaya iyi masikati musi wa27 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dare rehigh court rasendeka parutivi mutongo panyaya yevamwe vanhu gumi nevaviri vakakwira kudare iri vachiti vanoda kuti rimise kukwikwidza kwevanhu gumi nevaviri vari kumirira bato reTCCC musarudzo dzegore rino, vachiti vakanonoka kuendesa mapepa avo kunomination court. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vaBongani Ndlovu vati vachazivisa pazuva ravasina kudoma mutongo wavo panyaya yekuti vanhu gumi nevaviri vari kumirira bato reTCCC ava vomiswa kukwikwidza musarudzo dzemwedzi unouya here kana kuti kwete. kwetare wanu gumina wairi wakakwiza chikumbiro ichikudare vati mbingo wasi magwaliwa vati nengoze triple C azifanu wekubvumizwa kwekwiza
isu tine confidence ne kesi yedu nokuti dai tanga tisina confidence tingadai tisina kushingirira mazuva maviri tichitsanangura nyaya yedu kudare saka takauya kuno kuti tizoisa nyaya yedu pachena ende tine confidence yekuti nyaya yedu ine musoro
asi kubvira pakutanga kwenyaya iyi kwetari riri kumirira Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vari kuramba kuti pane mutemo wakachorwa vachiti ZEC yakaita basa rayo zviri pamutemo vakanengoni vanotiwo chikumbiro chinofanirwa kuraswa sezvo chakakwidzwa kudare risiro magweta anga achimirira nhengo dzeTriple C anosanganisira muzvinafundo Wolfman Mwewe Vatavani Mupofu navaJeremiah Bhamu magweta aya anga achibvumirana negweta reZEC rimwe zvegweta reTriple C vatinashe runganga vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti vakakwidza chikumbiro ichi kudare havana kupa umboo hwakakwana
tasumudza zveishu yedu kutaura kuti ko ivo interest yavo ndei nekuti havasi kukwidza musarudzo izvi vanhuwo vakatoregister kuvhota hapana chinovamanikidza kana chinovatadzisa kuti musi wa 23 August vavhotere munhu wavo wavanoda saka zvinhu zvinotishamisa kuti right iwewo hausi kumiswa kuti uexercise right yako conditional right yekuvhotera munhu waunoda asi kuda kuti uyu adisqualify saka iwo benefit yako inenge iri yechii interest yako inenge yechii saka ndozvinhu zvatachikweshana na zvonhasi izvozvo
kana dare rikatambira chikumbiro ichi zvinoreva kuti bato reTriple C rinenge rarasikirwa nezvigaro gumi nezviviri mudare reparamende sarudzo dzisati dzaitwa zvichakadaro gweta range rakamirira imwe kambani yenhau Center for Innovation and Technology kana kuti site vakutsatswa pulu vati matare munyika anofanirwa kufambirana nenguva vabvumidze kuti zvinenge zvichiitwa mumatare zvibudiswe kuruzhinji pazvinenge zvichiitika
vabvuma chete kuti panoitwa judgment ndipo chete panoitwa live streaming problem ndekuti judgment is just sometimes one line two lines saka isu hatinzwisisi kuti koti yarambirei because haina kutipa mareasons tichapiwa mareasons nekuinda kwenguva zvinoreva kuti hasisati tasvika pamutano wekuti makoti edu aakubvuma kuti technology ipinde mumakoti vanhu vaone kuti zviri kufamba sei apa mitemo inobvumira izvozvo asi ivo vanogara pamatare vasati vasvika palevel yekuti vaite open kuti vabvume zvinhu zvakadaro
saiti yaiyo yaita chikumbiro chekubudisa nyaya iyi padande mutande mutongi wedare akabvuma kuti vaizobvumidza chete kuita izvi kana ave kupa mutongo wake dzimwe nyika dzakaita sesouth africa dzinobvumidza kuti vatapi venhau vabudise zvinenge zvichiitika mumatare senzira yekuratidza kuti hapana chekuvanza pane zvinenge zvichiitika ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
Mumwe mutori wenhau anonyorawo mabhuku ari chizvarwa chekuNigeria asi akapotera kuGhana David Undein anoti akachengetezwa muusungwa panhandare yendege Robert Mugabe International Airport neZuro asati amanikidzwa kudzokera nhasi asi hurumende inoti ainge asina visa kunyange iye achiti aikwanisa kuripiwa panhandare yendege asvika Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti Undeini uyo akasvika munyika asina magwaro akakwana ekufambisa kana kuti visa nemusi wechitatu akaburiswa munyika nhasi mangwanani anokwanisa kudzoka kuZimbabwe kana agadzirisa mapepa ake vamangwana vaudza Studio 7 kuti Undeini uyo aitsvaga upoteri kuGhana akasvika muZimbabwe neZuro haana kana mhosva yakapara kunze kwekuti akapinda munyika asina visa sezvinodiwa pazvizvarwa zvekuNigeria zvinopinda munyika
asvika kuno uku ndokubva taona kuti haana visa veimmigration vakaonati haana visa hakusi kuti pane chinhu chimwe chakaipa tanga aita kana kudii ndobva vamuti visa rako unofanira kuapply visa usiri kunyika saka hauna visa saka takakuti upfuure pakakaita futi rimwe rombo rakaipa rokuti pavakazopedza kushanda naye ndege yanga ari mairi yanga yatosimuka so papa kudiwa kunzi pagadzirwe imwe ndege yekuti azokwira adzokera
vamangwana vanoti vanoshamisika kuti Undeini akatakurwa nendege sei asina visa uyewo vati ange asingafambire zvebasa vaendera mberi vachiti kana akagadzirisa magwaro ake ekufambisa akasununguka kudzoka zvakare kuzoshanyira shamwari yake sekutaura kwake
izazvireyo kuti havhumidzwe yako Zimbabwe kana akangono gadzira mapepa akaita kudzoka Zimbabwe anouya tinogamuchira vaenzi vese vanouya kunyika kwedu asi ndokunge vana mapepa acho maringe nemirawo yedu yekutizirainzimwe
asi achipindura padande mutande rake reTwitter hunde ini ashora zvikuru vamangwana achiti munhu anoreva nhema ati hatarisire kuti mushandi wehurumende anoburitsa pamadande mutande nezvenyaya dzeupoteri hwemushanyi kuZimbabwe atiwo ashandisa gwaro rake reupoteri raakapiwa muGhana kushanyira nyika dzakawanda pasina dambudziko kunze kwemuZimbabwe pamashoko anyorwa padande mutande nemumwe mutori wenhawane mukurumbira Hope Chingono ekuti dai Zimbabwe isina kuburitsa munyika hunde ini nekuti yakabatsirwa zvikuru neNigeria vamangwana vati Zimbabwe yakabatsirwa nenyika dzakawanda uye haingaregi zvizvarwa zvenyika idzi zvichipinda munyika zvisina magwaro nekuti nyika idzi dzakabatsira Zimbabwe munyori musangano rinomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists Zuj vaPerfect Shomwane vati vane urombo nezvakaitika kuna hunde ini.
Tine urombo kuti izvi zvaitika kumutori wenhau asi sesangano rinomirira vatori venhau munyika hatigoni kuti tinge tichitaura pamusoro penyaya iyi zvakadzama nekuda kwekuti chokutanga hatizivi kuti mutori wenhau uyu wauya munyika kuburikidza nebasa kana kuti achida kuzoita basa rake rekutora nhau kana kuti kwete.
Izvi zvatsigirwa navasilence Gwande avo vataura vakamirira National Association of Freelance Journalists vati vanovimba kuti hunde ine achagadzirisa magwaro ake odzoka kuZimbabwe.
Tinotarisira kuti kana zvikazofamba zvakanaka kana kuri kuti pane zvinenge zvichidiwa zvine chekuitwa nekutevedza maimmigration laws nezvimwe zvakangodero tinotarisira kuti anongona kuzodzoka futi muno muZimbabwe zvikafamba zvakanaka.
Hunde ini aitsvaga upoteri kuGhana uye ashandisa magwaro mamwe chetewo kuuya kuZimbabwe asi iye achifanira kushandisa visa kuuya kuZimbabwe. Anotiwo akachengeterwa mumba yanga isingakodzeri kudzamara azoburiswa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mapurisa emuSouth Africa anoti munhu umwe chete akafa, vamwe makumi mana nevasere vakakuvara muJohannesburg nezuro mushure mekunge rinofungidzirwa kuti igasi raputika mumigwagwa yeBree neRisk. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino havasati vanzwa kuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakakuvara muchiitiko ichi. Asi nzvimbo iyi inonzi ndiyo inoendwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinenge zvichienda kunohodha. Mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano revanotenga nevanotengesera kunze reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Tinoona kuti muna brindo munouya mambuya mazhinji achinohodha. Vazhinji vanobva kuZimbabwe kana vachienda kuti vari kunohodha hembe zvipfeko muSouth Africa kunyanya vanenge vachiuya muJohannesburg vane vachiuya muna Bree.
Sei vachienda munharaunda iyi?
Muna Bree ndo mune zvitoro zvakawanda zvikurusa zvine zvipfeko zvine mitengo iri pasi uye zvinohodhesa pfeko zvekuti kana munhu achihodha mutengo unotidzikei. Kana munhu asina kuenda kumachina achida kutenga zvinhu zvinenge zvichinyanya kutengeswa nevaya vatinoti maIndia, ndoo musika wachona iwewo muna Bree. So naizvozvo tinoona kuti kuputika kwakaitika muna Bree kwakanganisa zvikurusa basa reavo vanotenga nekutengesa kunyanya sei vanotenga zvipfeko. Kunyanya iyo nguva yechando inei yatinoona kuti inguva yekutenga majuzi, inguva yekutenga zvinodziya.
Ko zvinhu zvakamira sei panzvimbo iyi pari zvino?
Paita dambudziko guru rekuti vanhu havachisiri kukwanisa, mapurisa avhara kuti hapatisi kubvumirwa vanhu vanenge vachifamba ipapo sekuti hazvisi kuzivikanwa kuti kuputika uku kwapera here kana kuti chingave chakonzeresa kuputika ikoko chingave chiri chii. Naizvozvo kuri kuitwa tsvagurudzo yekuti cheputika chaputika chingave chii uye chapedza here kuputika kwacho. Asi tinoona kuti ini pandasvikawo panzvimbo iyoyo ndaona kuti pari kunhuhwa gasi nyange zvazvo zvisati zvaonekwa nemaziso kuti igasi, asi mhino dziri kutaura idzo kuti igasi.
Pane zvamambonzwa here nezvezvarwa zveZimbabwe kuti pangavaone akakuvara here pachiitiko ichi?
Tasaziva kuti pane zvarwa zveZimbabwe here zvachigara mudzimba dzemudurikidzanwa dzinowanikwa dziri panzvimbo iyoyo yakaputika tichiri kutsvagurudza kuti tione kuti vakakuvara ivavo uwandu hwanga huri pamakumi mana nevasere. Saka tichiga kuti tsvagurudze tione kuti vakuvara ava pangavanenge paine vekumusha here ipapo.
Mukuru wesangano revanotenga nekutengesera kunze reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa naBlessing Zwiliwe Studio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu. Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kuenda kuRussia kupera kwemwedzi uno kunoita musangano uri kukokerwa nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Uyu musangano unenge uri wechipiri weRussia Africa Summit uye unonzi unenge wakanangana nekusimbaradza ukama munyaya dzezveupfumi nekuchengetedzwa kwenyika. Vakuru vakuru vehurumende yemuUkraine vanoti Russia iri kurwisa zvakasimba nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika iyi dziri kumahombekombe kwenyanza kunotakurirwa zvekudya zvichiendeswa kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kuita izvi kutsiva kubhombwa kwakaitwa zambuko pakati payo nedunhu rayakapamba reCrimea nevanofungidzirwa kuti mauto eUkraine. Apo nyika yasarirwa nemazuva makumi matatu nematatu kuti ipinde musarudzo dzemutungamiri wenyika, nengo dzeparamende pamwe nemakanzuru, nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika dzinonzi dziri kuramba dzichiwedzera munyika, vanopikisa vachinongedza kunhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF kuti ndidzo vana muparanzvongo. Asi ZANU-PF inoti haiite zvemhirizhonga ichiti inotevera shoko remutungamiri wayo vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuramba mhirizhonga, kunyange hazvo vamwe vachiti muromo hauzarirwi nerwizi. Izvi zviri kuuyawo zvakare panguva iyo mapurisa akayambira kuti acharanga vezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo vachawanikwa vachipesvedzera mhirizhonga munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCCC vaGodfrey Kurauone pamwe nenhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavhaza. Totanga nekunzwa kuna vakurauone kuti vanoti kudii nekukwira kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Mugariro mukomajonga watova mugariro watozisa kuti every election mapato anoenda kuziki vondosaenderana pasi kuti hatidi mhirizhonga. But muchaona kuti zvavanotaura nezvavanosainira nezvavanozoita zvakasiyana, nokuti mukatarisa izvi right now pese kuri kuzoitika violence muchaona kuti vanhu veZANU-PF vari kuataka vanhu veCCC. Vaenda Masongo Central, TCC yakaita rally yayo, ZANU-PF yakadisturba vakadzingirira vanhu vakaita sei. I think makaona zvevideo yaitenderera pasocial media vazoita vachitema mota sevanhu veCCC. Kureva kuti zvavanotaura nezvavanoita hazvienderani ende hazviwirirani. Tatinongozoona kuti pedza nguva kuenda kundosaina nazvo pasi kuvhiki, nokuti vapedza kusaina vanosvikavoita the right opposite.
Dr. Mavhaza, nyaya iyo hanzi ZANU-PF kunyange pakasainiranwa pari kuonekwa mhirizhonga ichingoramba ichikwira.
Chotanga ndiye kuti handibvumirane nekuona kwavakurauone. Hatingi vachiri kukurawo kuti vanyatsoona. ZANU-PF handiyo nzvanga muromo, haitangi dambudziko ende haidzoreri. ZANU-PF takadzidzisa nhengo dzeZANU-PF kuti aiwa isu tagara tine vanhu vakawanda veZANU-PF, saka tinogorovereiko vashoma? Ende tisu takaita kuti tive nedhemokrasi muZimbabwe, saka tinogorovereko vanhu? Prosesi yedhemokrasi haidi kurohwa. Asi zvoitika hazvo vakurauone, kuti dzimwe nzvimbo tinogona kuwana nhubu nen'anya dzevanhu dzinotanga kurwisana nevanhu asi hatisi chinangwa chezanupiefu. Vamwe vanorwisa vakapfeka zvehembe dzezanupiefu vasiri nhengo dzezanupiefu. Chinangwa chavanhu ava ndechekuda kunyadzisa bato rezanupiefu.
Vakuraone, nezviri kuitika izvi bato renyu radii kudzokera zvakare kuziya chikotaura kuti onai chibvumirano chiye chamwandanyuka pasati patombosvikwa kusarudzo?
Mukoma Jonga, akandapindura mubvunzo wenyu. Mukoma Mavhaza vati kune dzimwe nhubu kuzanupf. Ndaida kuti ndijekese mukoma Jonga kuti nhubu yekutanga ndiEmerson Munangagwa pake zvake, because pane musi wakaadiresa kumapostori, he was very clear kuti imi henyu moita zvokunyengeterera vanhu. It's no rakasha. Those are the words from the president wenyika, president wezanupf. So chindiudzai kuti kana vanhu vekumaruwa vakahwai achidaro vanofungei, mukuru wavo achiti kwanzi isinora kasha. Ndeti kupindura mubvunzo manibvunza mukoma Jonga, Zeki, we have been to Zeki with so many issues, but the violence ogre, but hapana anything chinobva kuCCC chinoteverwa neZeki.
Dr Mavhaza, hanzi mukuru wenyu ari kutoparidza mhirizhonga, pindura itinzwi.
Chekutaura ndechekuti vakuraone pane pamatirashikei zvikuru. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vaMunangagwa havasiriwo nhubu, uyezve pavakati isu tinorakasha havana kureva kurakasha kwezvibhakera, vaireva kurakasha kukunda kurova pavhoti kwete kurova pachibhakera. Saka musati kunge musinganzwise chishona. Chepiri, kana tichizvi isu tinokuurayai zvekuta takuurayai pavhoti, kufa nekukundwa kwete kufa kwekuurayiwa kwekupondwa. Aiwa, zanupiefu haisi mhondi. Mashandiso emazwi hatida tinzwisise. Isu totori nechikwata chinonzi varakashi kuzanupiefu. Hatirakashi nezvibhakera. Vanorakasha nekunyora, vanorakasha nekutaura zvebato ravo, vanorakasha nekuudza vanhu pamusoro pezanupiefu. Tokurakashai pamashoko kwete pazvibhakera.
Regai tinzwe vakuraone.
Ndozvionetsa mukoma Jonga, kana wajoina zvigure unongomanikidzwa kutaura zvinhu zviragenesi yekonjenzi, zvinhu zvausingabhilivhi mazviri, unopedzera wongozvitsigira asi unonyatsokuona kuti munhu ari kuremerwa kutsigira zvinhu zvake. ZANUPF yakatanga mhirizhonga kare kubva kugukura hundi tikauya pa2002 tikabvapo kuenda pa2008 election. Nanhasi vanongoita violence. Hakuna munhu angazouya nhasi achida kuudza vanhu zvekunaka kwezanupf, zvekusavhare nekwezanupf nhasi, because it's known worldwide, it's known countrywide kuti mhirizhonga kana ichiuya eya zvematongerwo enyika inoudzwa nezanupf. Saka havana chekuimbisa vana vezimbabwe, chavangatoimbisa vana vezimbabwe chete iviolence nekuvhundusira vana vezimbabwe vavhotere nokutya, but kwete nekuti vakagona basa takaita hapana.
Vamavhaza, mashoko enyu ekupeta.
Mukupedzisira ndinoti aiwa musanyebedzere kupenga. Hatingatore bato rezanupf sezvigure. Ini ndinotaura chokwadi sezvazviri. Zanupf ndo yakarwira runyararo ikarwira rusununguko. Saka hatigoni kutyora mhiko yedu yekuti tichapa
zanupf haina urwira rusununguko. Vamavhaza, vanavabaredi vakarwirarusunungukoaauti
chiregai kuti vataure vapedze. Taurai tinzwe vamavhaza.
Zvakanaka, mukupedzisira vakuraone. Handizivi kana muchinge maradhiyava ndinoti hangu kwamuri, handina kuti munopenga, ndati musanyebedzere kupenga. So ndakuenderera mberi ndichiti kuvana vezimbabwe, aiwa tingataura zvakasiyana siyana, tinganongedzerana. Chinokosha nhasi hakusi kutsvaka kuti ari kukonzera mhirizhonga ndiani, ndechekuti iwewe mwana wezimbabwe pauri, regedza mhirizhonga.
Vanga vari nhengo yezanupf, Dr Masimba Mavhaza, vari parunare kuSpain nestudio 7. Manzwa zvakare kubva kuna vaGodfrey Kuraone veTripleC vari parunare kuTexas muno muAmerica nestudio 7. Munhau dzemitambo, makundano makuru enhabvu yemadzimai kana kuti 2023 FIFA Women's World Cup atanga nhasi munyika mbiri dzaari kuitirwa dzinoti New Zealand neAustralia. Mumutambo wekutanga New Zealand ichikunda Norway 1-0. Mumutambo wechipiri Australia yakundawo Ireland 1-0. Mumwe mutambo uriko mangwana mangwana ni uri pakati peNigeria neCanada. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri kumakundano aya dzinosanganisira South Africa, Morocco neZambia. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na State PM apo tiri kutarisa mutongo weElectoral Court wekubvumidza amai Elizabeth Valerio kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemi na Gifts Dube.
kwakuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 20 2023 mo Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesiphumile ekhoti sivumelene ukuthi i-appeal yayiziwe ngesiphangephange isinike ama-dates ukuthi silungise amaphepha.
Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-High Court luthoniswe ngesiphangephange.
Ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijini senu ngiqhubeke ngilimela okuqakathekile ukubana sivotele uphosinto advocate messenger usakuqala.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa kukhetho lwamakhansela ephumula koBulawayo kunxoxompikiswano i-elections debate. Sekuqhamuke uDlakela eMwenezi West lapho osokutshiswe imota kaMnumzana Dafakwa Zumba oncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-High Court luthoniswe ngesiphangiphangi. Udaba lolu luza kwehlulelwa lidale leli ngeviki ezayo. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Besipha isinqumo lesi abahluleli abathi uJustice Chinembiri Bhunu, Justice Felicitas Chatukuta noJustice Susan Mavangira bavumelane kungela ukuphikisana ukuba udaba lolu luqakathekile. Ekhuluma ngemva kokwethulwa kwesinqumo lesi, igqwetha likaKasukwere uMnumzana Method Ndlovu uthe bayasamukela.
Sesiphumile enkantolo Supreme Court. Uyakhumbula ukuthi owakuqala uKasukwere was disqualified yi High Court ukuthi alalungelo lokuthi akwanise ukukontesta ku-presidential election. Kodwa-ke wafaka isicelo sakhe ku-Supreme Court ukuthi i-judgment ye-High Court bayi-set aside.
UNdlovu uqhubeke esithi isikhathi sesiliwe ngumanguwoye bayathemba ukuba udaba lolu luzazwakala masinya ukuze uKasukwere avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamhla ka 23 Ncwabakazi.
And then uMangwana wasuka wafayela i-agent application yokuthi i-appeal kaKasukwere izwakale ngesiphangephange ngenxa yokuthi ama-election seyasondele. So sesiphumile ecourt sivumelene ukuthi i-appeal yayiziwe ngesiphangephange isinike ama-dates okuthi silungise amaphepha.
Ekhuluma esemthethwandaba esikhulumeli sikaKasukwere unkosikazi Jacqueline Sande uthi loba nje lokhu kubaphazamisa bazaqhubekela phambili bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho.
Angiboni ukuthi luyaphambanisa ngokunjalo ngoba umthetho uyanqoma wona ukuthi amalanga okumele kwenziwe lokhu yilawo. So mna ngibona ngani izekhi iyaqhubekela phambili ngomsebenzi, kumele iqhubekele phambili ngomsebenzi.
UKasukwere wasiwa edale uMnumzana Lovedale Mangwana yena othi akumelanga ancintise kukhetho lukamongameli ngoba wahlala isikhathi eside engekho eZimbabwe, lokho kungavunyelwa ngumthetho kuleli. Ngokolunye udaba koBulawayo namhlanje, idale le-High Court lithe liza kupha isinqumo salo ukudaba lapho abavoti abalitshumi lambili besithi kumiswe ukubekwa kwabancintisa bemele ibandla le-CCC edale lephalamende abalitshumi lambili koBulawayo. UMahluli uBongani Ndlovu ubikwa ukuba uza kupha ilanga lapho aza kutsho khona isinqumo sakhe. Udaba lolu luzwakale e-High Court koBulawayo luphuma ebulenjini ku-intanethi ku-live streaming ngemva kokuba inkampani yezindaba e-site icele idale ukuba udaba luziwe nguzulu wonke ngenxa yokuqakatheka kwalo. Ngimele isithu seven ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abazancintisa kukhetho lomakhansela ephumula koBulawayo kunxoxompikiswano i-elections debate ukuze bethule abakhangelelwe ukwenzela uZulu nxa bengaphumelela kukhetho lolu. Yilokhu nje lephumula libhekane lenhlupho ezinengi, kubika uBathabile Masuku.
Lingxoxo mpikiswano ibigoqela abamabandla akhankasela isihlalo sikakhansila ePhumula kuward 17 agoqela eleZanu PF, eleZaphu iCCC, Umthwakazi Republic Party iEFF kanye leFree Zimbabwe Congress. Unkosikazi Sikhululekile Moyo omele ibandla leCCC uthi uzimisele ukuba asebenze ndawonye lezakhamuzi zePhumula njengalokhu abekwenza.
Namhlanje sibe nombuthano omuhle lapho besihlanganiswe khona singama-candidates. Ngiyabonga ngoba kutshengise ukuthi sesingaba ngabantu esanelisa ukubana sisebenze ndawonye singaxabani. Ngakho-ke mina njengoba ngicela usekelo kuzakhamizi zikaward 17, ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijimi senu, ngiqhubeke ngilimela. Okuqakathekile ukubana sivotele uprovinsi u-advocate nesenjabulisa kuqala.
Unkosikazi Nosizo Mpuwa owebandla le-EFF ulandisa ngafisa ukukwenza elokitshini lePhumula.
Okunye njalo imbhalo ilungiswe labogogo abathekayo nabagogekileyo.
Umnumzana Nkosilathi Moyo omele ibandla leZanu PF uthi engangena enkundleni uza kwenelisa ukuthi akhiphe amaChina ngoba elamandla okukwenza. Unkosikazi Silitha Mhlanga webandla leZimbabwe Congress Party uthi uzasebenzisana lezakhamuzi ukuthi kuthuthukiswe isigaba sika ward
17.
Ingxoxo mpikiswano le eqoqwe ngabe Center for Innovation and Technology bemanyene labe Harbour Cook Trust labe Bulawayo Progressive Residents Association iphe inkokheli zamabandla ehlukeneyo ithuba lokwethulela izakhamuzi zePhumula imisebenzi ezikhangelele ukuyenza nxa bengaphumelela ukuvotelwa kukhetho lokuba ngukansila olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kusigaba lesi kulabesifazane abane abakhankasayo, lokhu kunconywe yinhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association ukubona abesifazane bephatheka kwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ziti azitabukuti izizalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini yeJohannesburg ngemva kokudubuka okuquphule umgwaqo kwawisa izimota. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bese kusatshaya ihola lesithupha ntambama izolo ngesikhathi kudubuka umaqhuphula ongakaziwa enkabazi yedolobho leJohannesburg. Lokhu kudubuka kubangele ukudabuka phakathi komgwaqo ohamba izimoto eziningi obizwa ngokuthi ngubri. Lokho kudubuka kutshaye izimota zaqonga ezinye zawela emipankeni yokudabuka komgwaqo kwangathi bese ziginywa umhlaba. Lesi sehlakalo esesitshiye abantu abaphose bafike amachumi amahlanu 48 belimele, kwalimala imota eziphose zifike amachumi amane 37, kwafa umuntu oyedwa. Omunye umtshayeli womtshova uthi omunye womtshova utshaywe waqonga wafohloza uphahla lwesitolo eseduzane lomgwaqo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Justin William uthi akakaze akubone okunjeya selokhu wathwetshulwa yingwe.
Wathuma phansi lapha and then isabona imoto seziphenduka nje abantu sebakhala kakhulu ukuthi sesibona abanye abantu bagijima sesingakwazi ukuthi amaphayipi achume phansi ugesi nehasi esasaba njithayi sasaba kakhulu uyasolisa phela usaluka ihasi lakhe so sikwazi ukuthi.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jabulani Hlanga uthi kabasabuqude ebusuku besesaba ukuthi kuzaphinda futhi bafele ezitezi abahlala kuzo.
Mm-hmm.
Kusenjalo usibalukhulu esabelo seGauteng umnumzana Phanyazwale Sufi utshela bezindaba ukuthi awukatholakali ngokugcweleyo ukuthi yini imbangela yalokhu kudubuka kodwa sebelawo umkhondo wakho.
There are three main holes that are an interest to their investigation.
Inhlolisiso esilothekisa iLondon iveza ukuthi kulezinto thile ezithinta igas nokusetshenziswa yinkampani yezokuxhumana e-telecom okungabe kubangele ukudubuka lokhu.
That there are certain institutions that they want to interview further.
Ngesikhathi-ke iziphathamandla ziphezu kokuxwayisisa lokhu, izalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini edolobho leJohannesburg zithi ngeke zibuquthe obukabhuka kungakavele obala ukuthi yini ebangele ukudubuka lokhu. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Sekuqhamuke udlakela eMonezi West lapho osokutshiswe imota kamnumzana Dafatswa Maswaya Mando Shumba uncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende ezimele. UShumba ucabangela ukuba imota yakhe itshiswe izolo kusihlwa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Uthi amalunga la kawafuni ukuba ancintisane lonkosikazi Priscilla Moyo omele iMonezi West edale lephalamende ekubandla leZANU-PF. Unkosikazi Moyo uphika ukuba abakubandla lakhe bathuthuzela udlame. Kusenjalo kulamalunga ebandla le-CCC athi asethwele nzima emashonaland central lapho bashaywa ngabacathangelwa ukuba ngamalunga eZANU-PF. Umnumzana Brian Kembo umeya weBindura uthi luyamemetheka udlakela edolobheni leli. Kubikwa njalo ukuba imota kamnumzana Transwell Chikomo okubandla le-CCC iphonjiswe amavili namhla ngabacathangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo. Amapolisa athi asehlolisisa okwenzakala eMwenenzi lezinye izabelo. Umnumzana Fortune Mlalazi we-CCC uthi kuyethusa okwenzakala kweleZimbabwe.
Kuvele kujwayelekile ukuthi inyoka ungayifaka ekhoneni sifuna ukuyigongoda iba nolunako olukhulu kakhulu, kufana neZANU-PF nayo. Izikhathi eziningi uma sesisekhethweni i-power yabo seyi-threatened baba nodlame bahlukumeza abantu abangavumelani labo kwezepolitics. So kuyinto ejwayelekileyo njalo ilihlazo iyasiyangisa emazweni wonke ukubana sihlala sitshayana sigongodana ngenxa yokhetho.
Lapha-ke ubona zani kungenziwani ukuze kuqedwe udlakela lolu?
Well, iZANU-PF ngokwayo kufanele i-discipline ama-members wayo. Kuqale ngomkhokheli weZANU-PF. Kwakufanele ukuthi ethe announce i-election ase adule ngendaba ze-violence njengomkhokheli welizwe. Adenounce i-violence njalo amapolisa avunyelwe ukuthenge umsebenzi wabo abophe labo abahlanganela ku-violence.
Kodwa bengakwenza khonokho yini?
Ngokuswelakala kwenhlanhla amapolisa angeke akwenze ngezizathu ezishiyeneyo. Isizathu sokuqala yikubana kunamanye amapolisa angama-political activists, amapolisa asuka ku-border gezi angeniswa ku-ZRP angama-perpetrators e-violence. Kuzoba namapolisa oqobo avalelwa ukwenza umsebenzi yithi ama-politicians, especially labo abakuZANU-PF. Sibonile i-deputy minister ebethrethena ipolisa lapha emalangeni adluleyo. Yikho okwenza amapolisa ehluleke ukwenza umsebenzi ngendlela.
Amabandla wona engenzani ngakhonokho?
Singaphandle kokuvikela ama-members abo okuzadala ukuthi baphethe be-retaliate ekuvikeleni kwama-members. Udlame lube seluyamemetheka-ke. Kodwa-ke amanye ama-political parties amakhulu anjengabo-CCC siwa-encourage ukuthi atshele ama-members ukubana a-refrain from i-violence campaign ekuthuleni kuhlanganisela la iZANU-PF. Siyayicela ukubana ike yekele ukushaya abantu. Awungeke wakhe umuzi ngenduku.
Umnumzana Fortune Mlalazi ukubandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Believe Gawule we-ZANU-PF.
Azu Dagela tips from Uchiruti, Dagela in Indo, then Abakura Nanati, Jovasalas Kuman, in Anama Patana, Manyana opposition. Everything would Dagela be water when I vote. What about Navila Manama Party, Bahama Dagela? Would Dagela Lua tips with Kati, Nabu Tulu, about Busha, wouldn't you walk on Luka Dundan? Endaweni enzakalayo ukuthi kathi singasikhangela kathi sendaweni zokhetha abanye abantu bayashiya kwezindawo kube lokuprovokana ukuwaprovokana kwabantu kusalo dlakeni abantu kuyatholakala kushiya ukuthi abantu bona ubukhokheli bona bubamba njani izinto ezinjengalezi zokuthi bathiba njani abantu entweni ezikuthi bengenza into zodlakela udlakela kuthiphisana ukwazi ukuthi kumbeki kwenziwa abantu bezanu pf ukuthi hayi idlakela lenziwa yani even opposition bayenza udlakela olumahalisayo udlakela lugcwele indawo yonke lezi hayi so into yokuthi kumbekenziwa abantu bezanu pf kuphela abantu ama-parties wonke enje ikakhulu kuyayo opposition nale esikhuluma ngayo ilo dlakela luyo lwakhona lwenzakala ngaphakathi kwabo kungasiyo lokuthi babe kwenza lisenzela amanye amaphathi wathi mongxaze behlangana namanye amaphathi lapho kule-province
ye kodwa-ke nxa sikhangela sibili sijula babagawule siyabona ukuthi abantu bacabangela ukuthi vele abantu bezanu pf yibo abamemethekisa udlakela lonke lolu kuyini okuzithi abantu bethi ngabantu bezanu
hayi ukuthi nje abantu laba bafuna ukuthi nxase kuthiwa uphetho soludlulile ethi sine sikhuluma kulodlakela uphetho luhambaa kuhle bazame ukuthi babe lento ebambekayo phithi bebasala beyibambile but mina ngutheni gibs nakathi sikhuluma sinje semadebeleland region na angazenza ukuthi kulo muntu ochayiwe laphana kulo muntu othe kaphi esikhuluma kuo abantu bayazikhansathela bayazibhodela bazenzela intando yabo bayenza umsebenzi wabo bekhululekile ukudlakela lokhu sikuzwa njengokukhuluma njethi endaweni enje kwenzakale khona kodwa kwenzakaleni asingeleni sijule kakhulu amapholisa ayenza umsebenzi wabo kucubungula ukuthi yathi ubani oyenza kuyini okwenzakale kwaze kwayenzakala udlakela nololo ngoba abanye abantu kuthithi ba okunye omumo lo ngumumo owenziwa ngabomu ukuthi at the end of the day abantu bakhuluma ngokuthi ye izanu pf yenza udlakela izanu pf yenza udlakela mina angiyali ukuthi udlakelela ngabakhona kodwa lubangelwa yini udlakela nololo yikuthi kumele sikudingisise amapholisa abeyiwa cubungulayo indawo ezinjengazona ezizodlakela
umnumzana wabhilif gawule ukubandla lezanu pf bexoxa lestudio 7 esetsholojo izakhamizi zeVictoria Falls zithi sezindlela evalweni ngoba zisabela ingozi yokubamba imikhuhlane yesihudo efana le-cholera ebhahe eZimbabwe zithi lokhu kubangelwa kuswelakala kwamanzi adonswa ngempompi emfuleni uZambezi kubika uNokuthaba Dlamini
sekuzinyanga ezedlula ezine izakhamuzi zakuleli dolobho zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi. Unkosikazi Sithandekile Chuma uthi abesifazana labantwana yibo abasengozini enkulu ngoba behlala bephuma ijumo ukuyadinga amanzi la.
Siyaswela ukuthi singaflasha ngani sithina sesihamba labantwana egangeni. Ukupheka sipheka nzima. Akuwebe kungela manzi ukugezisa imiganu ithoni ihlalwa zimpukane kungela manzi ukuthi sigezise abantwana sokula malanga ukuthi kulamhla bayageza kusasa amanzi abe ngekho bengageza abantwana
amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Christia Muzenda yena oyakhele emfelandawonye othi izambuzi kazingeneki njalo lanxa umanisipala eyake abakhumbule ngamanzi kaweneli
Fasala unalingawuya futhi asikhani amanzi ayisilayinela esinye isikhathi thola amapheli angu 2 siyenza izigoroni ungelapha ukuthi uyenza izigoroni la siyabe ayiwe ngafani amapheli angu 2 akhona wona lawo kugeza nokuwatsha siwanathi futhi amanzi wona lawo ebhawuzeni abe ngafakanga umuthi even ukulima umbhida asisalimi because asila manzi okuthelela siyakwanisa ukuthola amanzi wona lawo okudingisisa ukuthi sikwanise ukunatha kuphela nokuwatsha ukuwatsha esinye isikhathi siyahlala 2 weeks 3 weeks singawatsha Le toilet yakona ayichenesesi siyayifunga ukuflasha kodwa umunuko nedoti kuyabo kugcina.
Okhubazekileyo umnumzana Isaiah John Chipepura uthi uhlupho lolu lubuhlungu kakhulu kwabakhubazekileyo ngoba bengelandlela yokuyaziselela amanzi.
Njalo mina njengomuntu okhubazekileyo ngithwele nzima kangikwanisi ukuthi ngikwanise ukuthi ngiyeke ukha amanzi elsewhere ngaphandle kokuthi ngiwathole empompini loko ukuthi kwesinye isikhathi kuyalayinelwa amanzi kuyakhanjelwa amanzi vele it's a challenge to me ngoba ntsho leyakubona ukuthi mvele nginjani kangikwanisi ukuhamba ngisiya kukha njalo ngizathwala njani ngapha ngiphethe ama classes oronya bengiwilishe.
Umnumzana Honest Bibitha laye uthi kuyamdida ukuthi lindawo ihlale isikhathi eside kangaka ingelamanzi, njalo uthi lokhu sokungekweminyaka phose yonke.
Sifisa ukuthi i-council isenzele kuhle because izihambe eziseduzane. So asibona ukuthi ngaba yi-challenge ukuthi amanzi siwathole nsuku zonke. Especially njengakathesi uZambezi uyabe egcwele. So asikwazi ukuthi uhlupho lwamanzi lungaphi ku-council yethu.
Ephendula phezu kwalimpica, umnumzana Ronnie Dube ongungqongqotshe we-Victoria Falls City Council uthi udubo lolu lubangelwa yikungasebenzi kwempompi edonsa amanzi emfuleni uZambezi esilesikhathi yafayo.
Silama pump akhona. So ama pump lawana asefile, sizama ukuthi sifake amanye amatsha. Okwakhathesi sifake ipump encane esenelisa ukuthi imuve amanzi, kodwa amanzi ewahambisayo aweneli. Kuzathatha isikhathi ngani ngoba sizama ukufaka sifaka iconcrete entsha ehambelana le size yamapump esiwafakayo.
Umnumzana Kelvin Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Victoria Falls Combined Residents Association ukhuthaze ikansila le ukuba ikwenze lokhu ngokuchecha.
Ikansil should make it a priority wenze ukuthi destination yethu icontinue ireceive ama-clients. Ngoba ama-clients wabakwazi ukuthi nxa kulohlupho lwamanzi olufana nalo abangeke besabuya. And nxa bengasabuyanga thina siyakwazi ukuthi imisebenzi yabo izaphela, asoze ibe khona, njalo sizaba lohlupho.
Uhlupho lwamanzi kuleli dolobho luza ngesikhathi eliZimbabwe libhekane lohlupho lwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera esibhahile elizweni lonke jikelele. Indawo eziningi zemadolobheni kazilamanzi okuyikho okubangela lomkhuhlane wohudo ukuba uqhubeke umemetheka. Uhulumende kuhlangothi lwezempilakahle ubika ukuba sekubanjwe abazinkulungwane ezedlula ikhulu 131,000 bele cholera, njalo lomkhuhlane usubulele abedlula amachumi ayisithupha. Abenhlanganiso ye-Relief Web kuphenyo lwabo abalwenze emavikini adluleyo bakhuthaze ukuba uhulumende kumele asabalalise ulwazi kuzulu ngalesi sifo, njalo atholise uzulu amanzi ahlanzekileyo ukuze amelane lalesi sifo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Amabandla ezombusazwe athi amalulungiselelo okhetho olukhangelwe ukuqhutshwa mhla ka-23 ngenyanga ezayo asefika emaphethelweni. Lanxa ele Citizens Coalition for Change lisithi amalunga alo ahlukuluzwa ngawezanu-PF kwezinye izigaba zelizwe. Ibandla elibusayo liya kuphika lokhu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sesigaba seMathoreni North kubandla le-CCC endawonye lomnumzana Mbongeni Dube omela ilupani edalele ephalamende njalo ekubandla le-ZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Hallo nyaka kumnandi kubi la lapho esihamba khona lalapho esihlangana khona siyafika sibili labakhankasayo ispecial be-CCC siyahlangana sike sixoxe ndawonye sehlukane kube kuhle kube njalo imbuthano yethu yonke yakuzaze kube nodlakela nabasikabesizwe bekhala ngodlakela kuyabo imbuthano.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ncube.
Hayi imkhankaso ngapha ihamba kahle kakhulu abantu babhizi ama-CCC ithaya kakhulu ama-door-to-door kwalesi sikhathi silungiselela ama-conscious rallies, silungiselela irally enkulu ezawakhona ekaprezika no-Agasti kwi-district ka-Agasti.
Siyasizwe ibandla lakho lisithi kulodlakela kwezinye izigaba zelizwe wesenu isigaba seMathebelele North liyakubona yini lokho?
Udlakela sizikala sikakuboni nanoba kunempiko lapho lapho ukuthi abanye abezanu-PF bathi hhayi singadliwa. Siyabuyela empini singadliwa siyelithimela amasotha siyeze lapha lapha impiko enjalo anoba singakabi lephiliseko lakho khona lokho. Kodwa-ke physically asikasizi umuntu osechayiwe ngisiqhuma sechayiwe kathesi.
Mnumzana Dube ungathini ngokuthiwo ngumnumzana Ncube, ubona ingani ibandla lakho lingavuma mpela uma lingangqotshwa ngele-CCC?
Engingakusho ukuthi ukunqotshwa yikho esingakukhangelelanga kosi yabantu ekhulumayo ukuthi hayi kuyawina. Kodwa-ke njengomongameli esale sitsho ukuthi ufuna ukuthi kube lokuthula before, during, after election, ukuthi uyabe nqobi. Bazabamukela antuthetho lutheto but ama-chances angikhona okuwina yiwa ngekhulu.
Kungani ubona ingani ibandla lezanu p f linganqoba?
Khaya lolupane, ungananzelela sile ndaba yethu le imisebenzi esiyibonayo njeyenzakeleyo through i-devolution, izikolo eziyakhiweyo ngemali ye-devolution ziningi. Ama-projects ayenzakeleyo ancedisa i-community like eyolupane bubi irrigation scheme ele-180 hectares lapho kulinywa khona. Ungakhangela futhi igwayishangane dm lana bayahamba abantu bezigonela umsebenzi khona phansi. Ikhuluma kunjenjenje kathesi sikhangelele ukuthi kule sibhedlela esivulwayo iclinic evulwayo lupane is lapho eyakhiweyo through i-home affairs through babumnangaba.
Mnumzana Ncube liyayibona na inguquko ehlelwa ngumnumzana Dube?
Hayi, thina sikakuboni siyeza kuphela emthakazweni kumathelevishini ngoba thina singapha kuhlangothi lenkayi le kuthiwa yibulawa enkayi road ayisahambeki amabhati ezeyenze ubheda komunye umgwaqo ohamba kwenye indawo velo oyi-dasirod angazi ukuthi enikwa kudibe kuhlala kuliphi ilizwe ngoba ilizwe liyakithi liyazala ukuthi hhayi akusela lutho nje kuyethusa kakhulu ukuthi kuzahamba njani ma ngakhangela ukuthi uma kuyenza ukuthizanisiwinile for the next 5 years uduko abantu abadubeke ngakho for last 5 years oleleyi kungikhona sa kuyadutheka futhi kuyethusa lokho.
Kuyikuthi ibandla lakho lingangena embusweni lesi sisi mnumzana Ncube, ubona ingani lingaletha umahluko yini ngazizathu bani?
Hayi, seletha umahluko omkhulu kakhulu ngoba thina silobukhokheli obufresh, ubukhokheli obungazange buchithe igazi, ubukhokheli obunobudlelwano obuhle namanye amazwe. Ibandla thina amaplansi ukuthi lingangena within 100 days kukhona umehluko ngoba laba abantu laba abezamtf ubukhokheli bezamtf bungena embusweni kulo dosi entanyeni akunanto abazayenza ngoba abasela budlelwano obuhle namanye amazwe ngoba bafaka imithetho sebafaka imithetho emibi khathesi kufakwe eminye umthetho othiwa i-patriotic deal umthetho obulalela phansi ilungelo labantu abantu abaswela kukhuluma bekhululekile abantu bayahlukuluza abantu benza so thina ubukhokheli sizabufaka ibukhokheli obutsha okunanzelela ilungelo likazulu olunanzelela inkululeko yabantu olunanzelela umuntu njengomuntu olulobuntu uma sikhuluma.
Ingqobe isikuwe mnumzana Dube.
Bona inkinga abanayo ukuthi bahlala bemsekulweni kuphela ngenxa yenkinga zike njani abayisapoti enkaya yona le okhuluma ngayo isengahambe emalangeni sesiyakhomishina amagedi emakhaya izibhorane uhlelo lwezibhorane lonke lokuthi abantu batholiswa amanzi ahlanzekileyo khona ngale emakhaya enkaya yikho lapho esihambe sayakhona amathupha ayikhona ukuthi kubhalwe emaphepheni. Singakhangela indaba zamagedi erwande kathesi amagedi sokuyindaba edlulileyo ezimbabwe uhlupho lwamagedi ngenxa ka-unit 7 and 8 aso history yinto ephelileyo ebhoda ebedbridge ufika kuhle kakhulu kusadak reading yiyo ibhoda enhle ukudlula wonke amabhoda. Inkaya yona le okhuluma ngayo yadingela ama-constructors angu-5 okumeitabini kukhona okulungisiswayo.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube omela iLupane East ethala lephalamende ubexoxa endawonye lo mnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli sebandla le-CCC eMathoveni North velo sithandekile Mhlanga kwe-Studio 7. Ulaptop namhla uhlelo asidluzeni bomama sikhuluma labesifazana ngabakwenza ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Silake ehlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ezikhokhela namhlanje. Idala le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lukamnumzana Sevia Kasukwere luthoniswe ngesiphangiphangi. Abe inhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa ukhetho lwamakansila ePumula koBulawayo kungqoqompikiswano ye-Elections Debate. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olibhalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.